Handioni paine chakanyanya kusiyana nezvagara zvichingoitika panoitwa mameetings anopf Central Committee nePolitics Bureau. Inzvimbo yavanoungana vachigadzirisana as a family. Kana paine makakatano aripo ndopavanenge vachiti ngatigadzirisanei chitaure with one voice. Asi hapana chitsva kana kuti chingabude ikoko chingape pundutse kunyika, chingashandure maitirwo ari kuitwa zvinhu munyika kana kupedza nhamo neurombo hwatambudza vana veZimbabwe. Saka vanongotaura is for public relations nekuedza kugadzirisa kudisciplina napache zvavo kuti ngativei ne one person anotaura it's for damage control kuti pasave nemasituation yekuti vanhu vanofumura hapwa vachionesa nyika kuparadzwa kuri kuitwa nyika neupfumi hwenyika nebato riri kutonga rezanupf. Tiri kuda munyepi mumwe chete anenge achinyepera nyika isu tichicontrola tiri behind the scenes.
Tanzwawo mutungamiri wezanupf vari mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vachiti vachatora matano ekugadzirisa nyaya dzeupfumi vachiti vakatotanga kare nekubvisa statutory instrument 122 yavakambosendeka parutivi. Munoti iwo nemashoko iwe?
Hapana chavari kutitaurira. In the first place, statutory instrument iyo yaisafanira kutombowepo from the beginning. Nechikonzero chekuti hazvaibvira ba kuti hurumende irambidze vanhu kunohodha zvinhu kunze kwenyika zvisiri kuwanikwa munyika. Saka chekutanga kudzikwa kwestatutory instrument iyoyo kunoratidza utsinyi hwemhando yepamusorosoro hwevanhu vezanupf wekuti vanotadzisa vanhu kunotenga mafuta kunze kwenyika, mafuta avanga vari kushaya munyika munomu. Vanotadzisa vanhu kunotenga zvinhu kunze kwenyika zvavari kuti kana vaunza iwo kana kuti vatora wherever they are taking those things, vanokwidza mutengo zvekuti the ordinary person haagone kutenga zvinhu izvozvo. Saka in the first place taisafanira kuwana statutory instrument iyoyo nekuti nyika yedu haisi kuproducer zvakanaka.
Tanzwawo vamunangagwa vachitaura kuti vachaona kuti vanonzi maghost worker vaya vabviswa muvashandi vehurumende. Munoona zvichibudirira here? Tichiona kuti chinhu chagara chingoonetsa chenyaya yemaghost worker ichochi.
Tinofanira kutanga tapenengura kuti chinonzi maghost workers chii, ndivanani. Maghost workers ari kutaurwa mayouth officers ezanupf. It's not kuti maghost workers aya vanhu vakamboshanda muhurumende vakabuda vakasazobviswa payroll kana kuti vanhu vakangopfekerwa zvisiri pamutemo. Aiwa, it's a party and government policy yakaitwa yekuti ngati employei vanhu vanoshandira musangano vachibhadharwa from the public service commission. Saka ndo vanhu vanokampeinira zanupf mumavillages, mumacommunities. Saka havasi kuzobviswa